isu sevarayiridzi muZimbabwe tinofunga kuti ticherechedzewo zuva iri sezvinongoita pasi rese, kunyange hedu tine zvinotitambudza muZimbabwe. Nokuti kunyange richicherechedzwa kumwe, vanhu vachitarisa kuti zvingaitawo zvaita kuseta mastandards eteaching nemastandard eeducation muZimbabwe, ndingati musi uyu vanhu vanenge vachichema zvikuru kana kuzhamba zvikuru zvichitevera kudonha kwakaita status yavarayiridzi kubva patingati pachirungu from grace to grass. Nokuti varayiridzi havasi kubata zvakanaka mari dzavanotambira, hatunzungu chaito, makirasi dzavanoticha akakurisa, hapana kodzero dzokuti vange vachitaura naemployer kuita inganzi binding collective bargaining.
Saka zvoitwa sei nhaye vazhou?
Zviri kuhurumende kuti ione kuti education ingange yamuka, nokuti education ndiyo muzongoza wedevelopment mucommunity, musociety, munyika yese. Kana uchida kuona kuti nyika inobudirira, unoendawo kumba kwaticha uona kuti vana vaticha vanosekerera here. Ukaona vachisekerera wozva kuti nyika yakanaka, pane kuzoenda kuti zviri kumaternity ward, ukaona madzimai anobara ikoko vachisekerera wozva kuti nyika yakanaka. Saka muZimbabwe tinenge tangova any other business wousavarayiridzi. Saka tinenge tichichema musi uyu kuti hurumende ndiyo enemy number one inopa kuti nyika isabudirira through kuti education ibudirire. Saka zuva iri tinenge tichichema kuti tiri kutadza kuti tinge tichiita zvinofanira kunge zvichiita, zvikuru sei takanangana neinonzi agenda 2030. Agenda 2030 inoreva kuti patinosvika 2030 vana pasi rese vanofanira kunge vava kudzidziswa vava neinonzi quality public education, zvinoreva kuti dzidzo dzakanaka dzinoenda kuvana vese. Ende dingindira regore rino rinotaura kuti right education inoreva kuti right yekudzidziswa naticha akadzidzira basa. Tinoona varayiridzi vachiti kana vachida kupamidzira dzidzo dzavo, hurumende inobva yafunga kuti vasakwanisa kutambira mari vaende pahalf salary kana pano salary, zvinopa kuti varayiridzi vakawanda vasada kuzopamidzira kana kuenda pamanpower development, nokuti waenda ipapo zvoita sekuti maexpenses ako waenda paliva hauchatambiri mari.
Tikatarisa zvese zvamataura zvisinganyatsokufadza, muchacherechedza here zuva iri gore rino?
Hongu zuva iri toda kuricherechedza, asi iko zvino pane dambudziko kuti hurumende inoti haidi kuti vanhu vaungane. Saka isiwo sevarayiridzi tichawana tichitadza kuunganawo musi wa5, nokuti hurumende inenge isingadi kutiungana. Asi tinofunga kuti mwedzi wouno wagumiguri kana hurumende yazobvumidza kuti vanhu vange vachisangana, tikwanise kusangana titaure savarayiridzi nhunha dzedu, pane kungoti tingotya kuti korera inodini inospreada, asi kuzvikoro kwacho tichingoenda kune vana vakawanda.
Saka imimi meseji yenyu kuhurumende pazuva ranhasi ndeyekuti chii?
Meseji yedu kuhurumende ndeyekuti varayiridzi ndiwo muzongoza wedevelopment. Varayiridzi vanoda kubatawo zvakanaka, varayiridzi vanoda kuprotektiwawo. Panoda kuti muzvikoro munodzidzisa varayiridzi muve neenvironment yatingati conducive for effective learning and teaching. Saka tinongoti hurumende ndiyo number one enemy yekubudirira kana kusabudirira kweeducation, but muZimbabwe ndiyo number one enemy yekusabudirira kweeducation. Saka isi tinokurudzira hurumende kuti ikwanise kunge ichipawo mari yokuvandudza education nokuinvesta mupublic quality public education, nokuona kuti vaticha akadzidzira basa ravo kuti vadzidzise.
Zuva ranhasi izuva rinokosha zvikuru kuvadzidzisi vese pasi pese. Imimi meseji yamuinayo kuvadzidzisi womuZimbabwe nhasi ndeyekuti chii?
Meseji yatinayo kuvarayiridzi womuZimbabwe kuti zvakaoma kudaro ndo pabasa pedu ipapo. Ngatiwanikwei tichibatana tichikwanisa kuti tikurukure nehurumende yeyo yakaoma hayo sezvigogodza kuti tinoda kuti zvinhu zviimprove. Isu sevarayiridzi takazvipira kuti basa iri tinorida uye ticharamba tiripo pabasa iroro. Isu sevarayiridzi ticharamba takabatana tita basa redu, asiwo tichikwanisa kuchemazve tiri tese tichienda kuhurumende kuti zvinhu zvedu zviimprove, basa redu rireruke. Ticharamba takashinga tichishandira hurumende asi tichichema hurumende kuti dai ya improveawo maconditions of service edu ichipawo kuti vana zvimutsvedzo vasati abuser vachingotibatawo nekona selakto kana kutishungurudza tichinzvijire tatisingapiwiwo tauviri.